izvi zvinhu zvaitwa naEmmerson Mnangagwa zvinhu zvaitwa neZANU PF. So we are going to take the fight to ZANU PF. We will defend our movement, the Movement for Democratic Change Alliance. So we'll protect the struggle. Ian Smith tried to destroy the people's struggle for decolonization. He failed. Emmerson Mnangagwa will not succeed in destroying the people's project for democratic change and transformation in this country. So tichagara pasi totora matano, matana anogona kusanganisira kuti tibude muparliament, anogona kusanganisira zvakawanda, but ticha announce kana taita decision new, but tichatora matano.
Pane zvamataura kuti kuda pamwe mungangotora danho rokubuda muparamende, munoona sekuti zvingabatsira nenzira ipi?
Handivada masita acho, saka tichavapa. Vacho vatora masita nhasi vaona zvakakodzera, saka tichavapa because vari kuada.
Pane zvaitwa izvi, pane vachora mutemo here? Pane mutemo wachorwa here?
Bato rakakwikwidza muna 2018 rinonzi MDC Alliance. Kana imi mukaenda kuma records yenyu mai reporter ne election yakarwiswa ne MDC Alliance, pama results akaanounzwa na mai Priscilla Chigumba musi wa 3 August 2020, papa ine ma results ezanu PF, papa ine ma results e MDC Alliance, papa ine ma results MDCT, papa ine ma results emamasangano akawanda. So kuti zvinzi na Jacob Mutenda, speaker of parliament, munhu weMDCT Tokozani Kupe Oromonzora anokwanisa kudzinga munhu weMDC Alliance, ndo unonzi Maroto Kupenga. So kana muchida masita acho chitorai ese, that is our position.
Kana mukati atsa kubudira kudzora vamwenyu kuparamende, munofamba makatarisa kupi
panya? Hamusinyatsonditeerera. Ndati vada masiti yedu ese, tichavapa ese.
Iye, ndopa ndanchida kunzwisisa kuti kana mukavapa masits acho ese, imi muchiti hamusi kuzoita abandon struggle, munenge mozofambisa nyaya sei?
Struggle haisi muparamende vakuru. Struggle haisi muparamende, struggle iri mastreet. Struggle iri mareserva, struggle iri munzizi, struggle iri makomo, struggle iri machechi, struggle iri mafactory.